Ino inepenuro ye Studio 7 ichi tepenura irimu Washington DC inindini Evans Zininga ndichiti heino imisoro ye nhau dzedu dzanhasi China zvita 21 2017. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa vachizvikurudzira kuti zvidzoke kumusha kunotanga mabhizinisi. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika pamwe nezveupfumi dzotaura pamusoro peurongwa hwavamunangagwa hwekuda kusimbaradza upfumi kuburikidza nekukwezva vari kunze kwenyika kuti vatange mabhizimisi muZimbabwe. Veruzhinji vokachamadzwa neuwandu hwevanhu vekumaruwa vanonzi vakanyoresa kuvhota, uhwo hunonzi neZimbabwe Electoral Commission huri pazvikamu makumi masere kubva muzana. Mutambi wetsiva Charles Manyuchi anoparura chirongwa chekusimudzira vatambi vechidiki vane tarenda cheCharles Manyuchi Sports Academy kuChivhu, icho chichange chiine vatambi vanosanganisira mimwe mitambo yakaita sevolleyball, basketball, tennis, netball nesquash. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa zvichange zvichiitwa nevanhukadzi panguva ino yezororo reKisimusi negoreja. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-1386-0, 6080, 15580 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na6am uye 2pm mazuva ose. Musakanganwewo kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona.